manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 25/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato reTripleC dzinosvika makumi manomwe neina dzosvitsa mazuva makumi manomwe dziri muusungwa hurumende ichikurudzirwa kuti iburitse vose vakasungwa munguva yegadziriro yemusangano weSADC. Hurumende inoti yagadzirira kuvheneka chirwere cheMpox kumiganho yese yenyika iri mitatu. Varimi vochema-chema nekudzikira kwemoto wemagetsi anobva kuzesa vachiti zvichavakanganisa gadziriro yekurima. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo makumi manomwe neshano dzechikwata chebato reTripleC chiri kufanira kutungamirwa nava Jameson Timber kusanganisira naivo vaTimber dzasvitsa mazuva makumi manomwe kana kuti 70 dziri muusungwa kubva padzakasungwa muHarare musi wa 16 Chikumi dzichicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti Day of the African Child. Kusungwa kwavaTimber nevamwe vavo kwakazoteverwawo nekusungwa kwedzimwe nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa hurumende ichiti yaive neumbo hwekuti vanhu ava vaironga kuzokanganisa musangano weSADC wakaitwa munyika svondo rapera. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti hurumende haina umbowo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira sangano reAmnesty International ari kukurudzira kuti vose vakasungwa munguva dzegadziriro yemusangano weSADC uyu vasunungurwe vasina mhosva dzavapomerwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rozvemutemo vaziyambi-ziyambi kuti tinzwe kuti vanoti kudii nekurudziro iye. Asi vaziyambi vagara zvavo vachiti hurumende haipindire nyaya dzinenge dziri kumatare edzimhosva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Democratic Working Group Dr. Urai Zembe vanotungamira bato reDemocratic Party.
Utsinye noudzvanyiriri huri kuitirwa vaTimber neboka ravo kuti vanochengetedzwa mutsizarira kwamazuva makumi manomwe 70 vasina kana mhosva imwe yavakapara. Vanhu vakangokumbwa sehove maburuhuru ari kukumbwa nejira mudziva kwakundoiswa muchitokisi kwakubatwa zvisizvo. Zvotohurudzurwa zvinhu zvakaitwa vaadvocate Job Sikala zvatakaona vachichengetwa muchitokisi vachipuwa mhosva shanu dzisina zvadzakazobudisa asi kuri kungobatwa noutsinye. Saka musangano weSADC waunza mheremhere noutsinye.
Tiri kunzwawo paine kurudziro kubva kumasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kuti vanhu ivava ngavaburiswe muusungwa vasina mhosva dzavanopomerwa nokuti vakasungwa vasina mhosva yavapara asi vachiteera kodzero dzavo dziri mubumbiro. Munoona zvichiitika here izvi?
Kurudziro iri kuitwa neboka reAmnesty International kuti vaTimber navamwe vavo varegedzwe navose vakasungwa vasina mhosva varegedzwe chinhu chakanaka chinofanirwa kuitwa nemakungano akadai nemhosva yekuti kodzero dzavanhu dzangova dzakafanana pasi rose zvisinei nomuganhu wenyika zvisinei norupawo rwehurumende dzinenge dzirimo munyika. Saka chinhu chakanaka chiri kuitwa namapoka akaita seAmnesty International ichiwedzera ruzha rwayo paruzha rwagara rwuri kutoitika izvozvi muno munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu vakasungwa vachimbunyanidzwa varegedzwe vasina mhosva yavakapara.
Tinonzwa hurumende ichiti haipindire munyaya dzinenge dziri kumatare edzimhosva, asi pane vari kunyunyutawo kuti matare ari kuzvuwa makumbo. Munoti
vakandemiri, mashoko ari kubva kuna vaziyambi ziyambi gurukota rezvemutemo namatare okuti hurumende haipindiri kusaziva mashoko okunyepa okuda kuvanda norumunwe. Handiti vanhu vakasungwa nehurumende here ava vasina mhosva yavakaita? Zvinhu zvasvika pakashatisisa izvi. Hurumende ingairegedze vanhu havana mhosva yavakapara vana.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Democratic Working Group, Dr. Urai Zembe, vanotungamira bato reDemocratic Party, vari parunhare muHarare neStudio 7. Hurumende inoti yawedzera kuvhenekwa kwechirwere cheMpox kunzvimbo nhatu dzinoshandiswa nevanhu kupinda munyika zviri pamutemo, dzinoti muganhu wenyika neZambia, muganhu wenyika neSouth Africa uye nemuganhu wenyika neMozambique, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi chichipinda munyika. Vashandi vezveutano vanonzi vari kumiganhu yenyika vachivheneka vari kupinda munyika kuti havana mezi here uye kuti havasi kudziya miviri here, zvinove zviratidzo zviviri zvikuru zvinonzi zvinokwanisa kuonekwa pachirwere cheMpox. Kusvika pari zvino, chirwere ichi chinonzi chapinda munyika dzine chitsama dzinosanganisira Rwanda, Burundi, Kenya neUganda kubva zvachakatanga muDRC. Vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 738 vanonzi vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitairu CK.
Chinhu chakanaka zvikuru kuti sangano reWorld Health Organization rakapa yambiro yechenjedzo kunyika dzose pasi rino kuti dzive nekugadzirira mukurwisana nedenda reMpox. Zvichireva izvo kuti isu senyika yeZimbabwe zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti tive nekugadzirira kwakakwana, nyangwe zvazvo Zimbabwe isati yawada atingati maconfirmed cases eMpox muno munyika yedu yeZimbabwe.
Munoona hurumende ine zvikwanisiro here zvinoita kuti inge ichibudirira muchirongwa ichochi?
Dambudziko guru ratidaro senyika ratingati remaland borders. Tinoziva kuti kumabhodha kwedu kune dambudziko remaburi atingati maporous land borders, zvichireva kuti vaedzi vanopinda muno muZimbabwe vangave vachipinda nekuBedbridge, vangave vachipinda nekuChirundu, vangave vachipinda nekuNyamapada. Tichine dambudziko revamwe vanopoya vasingashandise pamabhodha. Izvo zvinoita kuti dambudziko rekunyatsodzivirira kana kuongorora vaya vanezenge vachipinda munyika rigonga richikanganisika nekuda kwekuti chirwere ichochi cheMpox chinotoda kutoti pange paine yatinoti surveillance, tracking netracing yakasimba.
Tiri kunzwa hurumende iri kuti vashandi vezveutano vachange vachidzidziswa mabasa pamwe chetewo nekuti zvipatara nemalaboratari zvinge zvichiwaniswa zvikwanisiro. Hazvisi zvinhu zvazvanonoka here? Tichiona kuti denda reMpox iri idenda ranga ratozivikanwa kunzi rave kune dzimwe nyika.
Tinenge tichikurudzira hurumende nevainobata navo mubasa rezveutano kuitira kuti vape vanhu dzidziso, vanhu ngavapiwe chenjedzo yekuti icho chirwere cheMpox chakabhomira sei, chinodzivirirwa sei, chinokudwa sei. Vanhu ngavapiwe dzidziso yakakwana, tisazoita dambudziko rekuti vanhu vanozopedzisira vowana dzidziso kubva kushamwari dzavo kana kubva kumasocial media platforms. Izvo zvinozoita dambudziko rekushambadzwa kwemanyepo ane zinge asiri echokwadi.
Zvii zvingaitwawo neveruzhinji varusike kudzivirirawo kupararira kwechirwere ichi?
Chirwere cheMpox chinoda kuti vanhu tinge tichiita utsanana huri pamusorosoro, kunyanyanyanya kugeza maoko, zvekuborosana ngatiitei zvishoma, zvekuenda mumagungano akanyanyanyanya zvoderedzwawo zvekare. Mapreventive measures eMpox akangodawo kunofanana necovid-19.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira utano hwekodzero dzakanaka reCommunity Working Group on Health vaitairu Sike, vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda munyika vari kuchema chema nekudzikira kunonzi kwaita uwandu hwemagetsi ari kugaiwa nemagwenya emunyika. Danho ravanoti richavakanganisa zvakanyanya muurongwa hwavo hwekurima hwemwaka uno. Izvi zvinotevera chizivisko chakaburitswa nezuro nekambani yemhando dzemoto yeZesa Holdings chekuti iri kusangana nedambudziko kugwenya rayo rehwange Thermal Station Unit 8. Kunyanga hazvo kambani iyi yakati nyanzvi dzayo dziri mushishi kugadzirisa dambudziko iri kuti risaomesere veruzhinji. Varimi ava vanoti vachakanganiswa zvakanyanya sezvo vari kuita madiridziro muzvirimwa zvakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita nemumwe murimi ari kumacheke mudunhu remashonaland East vaValentine Ziswa.
Idanho rechatotinetsa zvakanyanya pakurima. Chekutanga ndechekuti iko zvino tagara tisina mvura because of drought. Saka tikutoita mvura yekupomba kubva kunzvimbo dzakareba zvida magetsi. Chepiri tikubiridza zvinhu zvakafanana newheat nemacrops atikubiridza emadiridziro zvoda mvura inopombwa nemagetsi. Tiri kugadzira zvakare kuti titotangisa kusima fodya in the next week, the 1st of September, ndototosima fodya yemadiridziro. Saka ipapo tichina magetsi tine dambudziko rakakurisa.
Asi hamukwanisi here kushandisawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo moto dzakaitawo sedhiziri nemagwenya ezuva?
It's going to be very expensive in terms of farming. Kuita kuti takushandisa dhiziri kuti tiise mumagenereta kuti tikwanise kudiridza kana kushanda. Chepiri ndechekuti even tikaraita masola pane mange malevel asingagoni kushandisa masolar system. Masolar yes tinawo tinogona kuagadzira. Magenereta tinogona kuatenga nekuagadzira. But it increases the cost of production. Yemakrops yetinoita hazvizofambirana zvakare neprize yetinowana taakutengeswa. Ndezvimwe zvinotinoita izvozvo kuti it increases the cost tremendously. Magetsi pafarming anodiwa zvakanyanya. Even mvura inomwa nevanhu inoda kuti ipombwe from the boreholes to the people. So it's very difficult kana tisina magetsi.
Muri kuwana here zviziviso paine nguva kuitirawo kuti munge muchigadzirira dambudziko irori?
Chekutanga hatangopiwa warning nehurumende kuti magetsi achazoenda. Takutoudzwa kuti magetsi atoenda. Kuti tikwanise taakutenga magenera, taakutenga madhiziri, taakutenga masola, setting up system dzemasola, and solar iri powerful enough for example to operate a pivot. Zvimwe zvinhu hazviitiki nana solar.
Havanga vari murimi waValentine Ziswa vari parunare kumacheke kumashonaland East neStudio 7. Musika wekushambadza zvirimwa nezvigadzirwa weZimbabwe Agricultural Show uri kutarisirwa kuvhurwa mangwana muvhuro uchipetwa nemugovera. Uyu unenge uri musika wechizana negumi neina kana kuti 114th edition. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyuse vari kutarisirwa munyika nemusi wechipiri kuti vazovhura zviri pamutemo showa iyi zuva rimwe chetero ravanosvika. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPakistan vazivisa kuti tsaona dzemabhazi mbiri dzaitika nhasi munguva dzakasiyana nemaawa mashoma dzasiya vanhu vangasvika kumakumi matatu nevatanhatu vafa, makumi evamwe akuvara. Tsaona yekutanga inonzi yaitika apo bhazi ranga rakatakura vatendi vechishiite Muslim vanga vachibva kuIraq vachipinda nemuIran radonha kubva mumugwagwa uri mujinga megomo zvauraya vanhu gumi nevaviri. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navapanashe nyampingidza avo vakagadzira motokari yavo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana zvavainhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakurira kumhondoro kumusha from 2 years up until ndaricha 18 years ndapedza chikoro. Timukura kwangu imomo muchiri kundo chikoro kubva ndiri kuprimary ndaingoitawo ndaiva munhu yaingobata batawo asi kuona ndakanyanyira kwangu uriko ati ndichazokudhirova then ndichigadzira maradio ndokauya futi kwangu stereki nematv ndichidididizo kuti mbuya kumusha. Magetsi aitovepo pamusha bhozi paigara pakachema chaizvo tichibatanidza tunhu twemagetsi kutikaundapedzawo ndatonyora. Then 2019 ndichipedza chikoro form 4 yangu ndibva ndakauya kuHarare. Ndaya kuHarare ndakaita zvokugadzira futi maradio. Ndakagadzira rimwe zibva sikoro rangu so from scratch from mascript metal randaitakurisa bhozi momuzi wangu mama wangu anitengesa pamusika so ndainovahodhera kunoton kure kure nebva sikoro iroro. Zvaitakura zvinhu chinhu ndari kumusha ndifamba about 80 kilometers nebva sikoro iroro.
Bhasikoro iri raigona kufamba 80 kilometers panguva diki ranga rakagadzirwa sei?
Bhasikoro iri rakasiyana nemamwe because iri rari nemashoko epamudhudhu then saka maluks aro kuoneka kwaraita maitofunga kuti motorbike but rasina engine then ratu negearbox yari chero but gearbox racho engine yacho yaive nini zvotaekuti kachovha padiki songochovhanaka 1 ka 2 ka 3 rangoenda rega ndichifamba shoma neshoma ndichitoenda zvondikanyanzori murova chaivo chaizvo handaifamba zvounda ndaitoti ndikabuda kuHarare kuma ndaiwanzobuda nazvo kuma 4 na kuma 5 kuma 4 kuma 5 by kuma 2 oro papast 11 ndaitenge ndasvika kukumhondoro tata kutomwatiinini vangu ndaidaisawo nenoton then ndosvika panonzi pakarina apo west bend sendring hamunyagori uko kupasiko ndofamba ndodzoka futi rakanga risingafe bhozi rari dzadzi ri simbi mahevhi geji andaishandisa pakuweudha saka ndashandisa maengo bhazi nemasquechubu mahevhi juti chachoa
mota vanhu vakawanda vaiona ichitenderera kune urongwa here hwekuti unge uchigadzira dzimwe dzakadaro kana kuti kugadzira mota dzinogona kutengeseka here
tiri apa pamotikari kwangu rungoda kuratidza vanhu kuti zvine zvindozvikwanisa bhozi ndikutoda sapoti yekutoti toita kana tuma 3 wheeler tuma motorbike tinotakura zvinhu shauku maybe tikakwanisa kuita kana kugadzira tuma mini truck tuma mini truck tuma mini tractors tuma motorbike tuma 3 wheeler chingodaro so totaona kuma misha even vari muno mudhorobha vanokwanisa kutenga vachitakura mavheji nechichi bhozi mota tokwanisa kugadzira part 1 zvinozoda mari yakawanda kugadzira maplans emotikari
kana paine vari kudawo kubatsira vachishanda pamwe chete nemi mukugadzira zvamuri kutaura izvi vangashanda nemi sei?
Okay, chatonyanya kuda like one pekuitira zvinhu panoda zihwehouse chero pekuitira zvinhu izvi toda matuzi kana kutombowana vanotibatsira nekumbotimboita kaprototype kacho bhozi madesigns ndakaita mamwe matuwila mamotorbike akatosiyana neariko ariko mazuva anaya heni matrivila acho ariko akatosiyana but ndangomaita pasketch saka even hurumende chaichaivo inofanira ndoendo yekutanga inofanira kutotibatsira kuti tive nezvinhu izvi zvakaita sezvizvi bhozi kuno kuafrica varimi takazara navo tine varimi vobva kwanoita fodya vanoita chibage kwakasiyana siyana kupasi kwenyika uko but vanonida tundi kwaita sei tikoto
vangada kukubatai vanogona kukubatai sei
vanoda nobata vanobata pa 071-948-6353
kwanhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita navapanashe nyamupingidza avo vanogadzira motokari nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinosanganisa mabhasikoro nemidhudhudhu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinoita Wakancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu.
kuchingamidzai vatereri kuchirongwa chechitendero Religious Forum chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro pemusangano mukurukuru wemubatanidzwa wemakereke uye ruwadzano America yose uchaitwa kubva nemusi wechina kusvika musi wesvondo yatakatarisa iyi. Tabata mumwe wevari kukokera nekuronga musangano uyu amai Cassandra Guni kuti tinzwe zvizhinji. Tinokuchingamidzai amai Guni pastudio 7. Ngatitangei nekunzwa kuti musangano uyu ndewei.
Uyo musangano wemabatanidzwa emachechi anowanikwa muAmerica, machurches ekuZimbabwe, asi hatina denomination yatinenge takamirira.
Madzimai ndive chidiki ndivana baba unopindwa nevapi?
Uyu musangano unopindwa nemhuri yese, vana baba, vana mai, vana munhu wese arinokokwa kumusangano iwoyo.
Chikurukuru chinenge chichiitwa pamusangano uyu ndechipi?
Chikurukuru chatinenge tichiita kunamata tiri pamwe chete. Asi munamato tinenge tichiita hedu nechirungu, nekuti vana vedu vari kuzvarirwa kuno havagone rurimi rwaamai, saka tinenge tichitaura nechirungu. Timu yedu yakadingitindira racho is Jesus as the center of it all.
Kuri kutarisirwa vatauri vakawanda zvakadini pamusangano?
Tine vatauri vangasvika kana 20 vanenge vachitaura, vakangonangana nedingindira redu irori timu yedu ya Jesus as the center of it all.
Vangade kuziva zvizhinji. Uri kuitirwa kupi kwacho, kunofambwa sei, kunosvikwa sei, vagonewo kuuya kana vachida kuuya?
Uri kuitirwa paTyson's Corner iri muVirginia, panonzi paHyatt Regency Hotel. Vanoda kuuya vanokwanisa kusvika pawebsite inoti www.christianfellowshipinternational.org. Information yese inowanikwa ipapo.
Kunewo vamwe vasati vambonzwa nezvemusangano iwoyu vari kutotanga kuzvinzwa upano nhasi, kana vari munharaunda dziri pedyo vachida kuuya, mashoko amungava kurudzire nawo ndeyekuti kudini?
Mashoko angu kune vari kunyanya vagari vemuDMV, DC, Maryland, Virginia, neWest Virginia, nana Pennsylvania, nharaunda dzekuti unokwanisa kungodriva uchiuya. Izvi zvakanaka nokuti tiri pamwe chete tichinamata ikokoko. Tinoitwawo networking, ndiko kuzivana kwatinoita vanhu vekumusha tichibatana tiri pamwe chete. Saka ndinenge ndichiti dai vandibata ndavapa zvizere panhamba dzangu dzinoti 301-788-2385 ndingafara kukurukura navo.
Ndichipedzisa zvangu, ndingangobvunzwa kune dzimari here dzinobhadharwa bhadharwa nezvimwe zvana zvegumi zvegumi zvakawanda wanda zvatinonzwa kumachechi zvinozobhadharwa bhadharwa, zvii zvinotarisirwa kunzi vanouya vauye vakagadzirira apa?
Vanouya nokuti tiri kuitira pahotel, saka hotel iyi panenge paine chikafu chinenge chichidyiwa, saka mari dzachona ndidzo dzaunongobhadhara. Mari yako yekugara pahotel nemari yekudya chikafu. Kana usingadi uri unogara munharaunda, tinokurudzira kuti tingoita $100 donation yaunopawo inotikwanisa kuti tive tinokwanisa kuita maexpenses econferensi, zvinenge kurenta magitare atinoridzisa, maspeakers nezvimwe zvakadaro.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru, matitsanangurira zvizere. Toshuvira kuti musangano wenyu ugofamba zvakanaka. Kana wazoitwa tichazodzokazve tichinzwa kuti unenge wafamba sei.
Mazvita zvenyu tinongotenda Mwari.
Aiwa, kwanhasi togumira pano. Ndichikutendai vateereri kunge mange mune isu muchirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weDynamos mushure mekunge chikwata chine mukurumbira ichi chabudirira kuenda mberi nebhora mumakundano eCAF Confederations Cup umo chiri kumirira Zimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwese kwese vatsigiri venhabvu vari kutaura nezvakaitwa neDynamos apo yakashanya kuZambia ndokunoita mangange 0-0 neZesco izvo zvasiya Dimbare ichienderera mberi makundano emuAfrica aya. Mudzimba, mudzinzira nemunzvimbo dzekutandarira nyaya ndeyekuti Dimbare yakazviita mushure mekunge veruzhinji vati chikwata ichi chakarohwa kare mutambo usati watambwa. Asi sezvakamboitika muna 1998 Dynamos yakamuka chibhebhenenga ndokuita mangange 0-0 nekuenderera mberi mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Mutsigiri weDimbare vatino Tanyara vanoti vari kufara zvikuru nekubudirira kwakaita chikwata chavo cheDynamos ichi.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina amwe wangu unozva kusununguka zvisingaiti.
Dynamos yave kusangana neOrapa yekuBotswana munharaunda inotevera. Uyu mutambo wechitatu waLloyd Dugove ari murairidzi weDynamos mushure mekutsive Genesis Mangombe uyo akaenda kuScotland Football Club. Dugove akaita mangange neSimba Bora mumutambo wake wekutanga ndokurova Zesco 1-0 mumutambo wake wechipiri uyo Dimbare yakatambira kuBotswana. Asi muZimbabwe Simba Bora yatora utungamiri weKasolanga Premier Soccer League mushure mekunge FC Platinum iyo vari kukwidzana nayo yarohwa 1-0 neBigita Minerals. Simba Bora yave nemapoints makumi mana nemanomwe, FC Platinum ine mapoints makumi mana nemashanu. Highlanders iri kuteverawo nemapoints makumi matatu nemasere. Murairidzi weSimba Bora tonderai ndiraya anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wePSL nekufadza vatsigiri vavo.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Capes United 1, Mandiga Diamond 0, Chicken Inn 0, Highlanders 0, Chegutu Pirates 0, Yada 2, Nezuro Simba Bora 1, Blue Chips 0, Herentals 2, Greenfuel 1, Arenal 0, ZPC Kariba 1. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chevakaremara chemaParalympic Games chasimuka muHarare nhasi chakananga kuParis France kumakundano e2024 Paralympic Games. Chikwata ichi chine vamhanyi vaviri venzendo pfupi tinotenda bango nakuda kwacho chigwedere avo vari kurairidzwa naElliot Mujaji. Mujaji uyo akatora menduru yegoridhe kumakundano mamwe chetewo ari kutarisira kuti chikwata chake chichaunza mufaro munyika.
Competition isusu tiri kuenda kuno kompita, hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Bango ari kupinda munhandare musi wa 30 Nyamavhuvhu azoteverwawo nachigwedere uyo ari kumhanya musi wa 3 Gunyana. Makundano emaParalympic Games ari kutanga musi wa 28 Nyamavhuvhu achipera musi wa 8 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvungu yedu yapera takaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCCC dzinosvitsa mazuva makumi manomwe dziri muusungwa. Hurumende ichikurudzirwa kuti iburitse muusungwa vose vakasungwa munguva yekugadzirira musangano weSADC. Hurumende inoti yagadzirira kuvheneka chirwere cheMpox kumiganhu yose yenyika iri mitatu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusemina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.